This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 20, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inoumba komiti ichaona kuti Zimbabwe yabhadhara zvikwereto zvayo zvinosvika mabhiriyoni 10 emadhora.
Sangano reAmnesty International roshishikana nekusapihwa kwemarezinesi kwenhepfenyuro dzematunhu makore 14. Humbimbindoga weZBC uchinzi uri kuenderera mberi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvozeya kusamira zvakanaka kwezvino munyadza zvematongerwo enyika kumusha.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri chibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Hurumende yaumba komiti ichaona kuti Zimbabwe yabhadhara zvikwereto zvayo zvinosvika mabhiriyoni 10 emadhora. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti komiti iyi ichange ine vakuru kubva kubazi rezveupfumi, African Development Bank, World Bank neInternational Monetary Fund kana kuti IMF. Zimbabwe iri kuda zvimwe zvikwerete kuti ikwanise kugadzirisa upfumi, asi hapana ari kuda kusungirira mari yake pagumbo rengwe sezvo kubhadhara zvikwerete izvi kuri kuzonetsa. Gore rapera mukuru wezvirongwa zveIMF muZimbabwe vaDominic Farnese vakati Zimbabwe haisi kuzopiwa zvimwe zvikwerete uye hapana kutsukunyuka padano iri.
Zvikwereti izvi zviri kuboka rinonzi Paris Club rinosanganisira Germany, France, United States nedzimwe nyika. Zimbabwe ine chikweretiwo kuJapan neAmerica, kuchizotiwo zvimwe zvikwereti kumabhanga makuru akaita seIMF, African Development Bank neWorld Bank. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chikwereti cheZimbabwe ndicho chimwe chikonzero chiri kutadzisa nyika kuti ibudirire. Mukuzeya nyaya iyi tabata gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya kuti tinzwe pfungwa dzavo nezviri kuitika nekomiti yavo.
Komiti yakakosha zvikuru nekuti sokuti komiti itsvage mazano ekubhadhara zvikwereti zvekuWorld Bank, IMF neADB kuti tione mukana wokutsvaga wokupuwa mari zvakare nemainstitution iyo. Mari yavo inonge iri long term money, makore akawanda ichichipa, saka inobatsira kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Nekuti nyika ingabudiriri ngenyaya yemari yemazuva mashomanana ichidhiwa zvakaitike mazuva ano kuti mabhengi for a few months and then can develop mari yakadaro iyoyo. So mari kuADB, World Bank neIMF malong term loans uye anouya nemutengo uri pasi wakaderera kune mari kumaZimbabwe.
Asika Dr. Mangudya, hurumende inenge iri kuti tatarikei panyaya dzemari, saka mari yekubhadhara zvikwereti munenge muchiitsvaga kupi chaizvo?
Ndiyo nyaya chaiyo yatatova kuti titsvage masolution nekutsvage mari iyoyo tisina. Saka tichatotsvaga mari kuti tione. Zimbabwe ine upfumi hwakawanda maningi hwekuti togona kutsvaga mari muZimbabwe kubva kumaresosi zvedu, togona kutsvaga mari kubva kune any other sources inonga taona. Saka the challenge yekomiti iyoyo ndeyekutsvaga mari under the current situation in Zimbabwe. Kuti ndotakasara kutsvaga mari iyoyo, it means nyika yedu haibudiriwo zvakare. So that is our challenge.
Muri kushanda sei nemabhanga akaita sana IMF nana African Development Bank?
Tirikushanda zvakanaka neIMF neWorld Bank neADB kutsvaga somusoro pamwe chete kutingaita sei mwenye ye skwete chile kutibadara kuwari mshangu fana ne kutu wakachakari mariku bengi matazo kubadara mwenye karipasine bengi la chore wunga una skwete tunaro mwachaka mbira toku badara mwenye mkufumana kutu mbengi mwachakana
vamo wanga wachiti tunoda kuzeoti idzo mari zacho zaka kwere tukwa ziriku taurwa newa kurwa wa zaka shandisikwe chii chaezu
ndine kuti zo mari dzakashanda pa maskwete izvi mari yemakore akawanda kubva izvi before independence kusvika nanhasi saka mari dzakadzato dzakashanda zvakanaka dzimwe dzaende kumadhemu dzimwe dzaende kumarodhi nekumagetsi saka imari yakashanda kwenguva yakareba haisi yanhasi kuti zvenzi mari yazi kuti miranda yagara for a long time isada bhadharwa saka haisi mari yanhasi bai.
Gavna webanga gure nyika, Dr. John Mangujga, bari parunare muarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti kutaura kwevanhu vakafaranuka kuri kumbonyikidzwa nehurumende iyo iri kupa maresinesi yekutepfenyura kuvanhu vanodyidzana nayo chete. Mugwaro raburitswa nhasi nesangano iri, Amnesty International inotiwo, vanhu vaida kutanga nepfenyuro dzematunhu, vari kutyisidzirwa kana kusungwa nemapurisa. Mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica, vaDeprosi Muchena, vanoti kunyange hazvo hurumende yanga ichiti ichapa maresinesi zvichitevera kuwandudzwa kwemitemo makore gumi nemana apfuura, Zimbabwe iri kukundikana kuita izvi, izvo vanoti zvinotyora kodzero dzevanhu dzekuti vave nemukana wekutaura zvavanofunga.
Vamuchena vanoti kusvika pari zvino nepfenyuro gumi chete dzapiwa maresinesi ekutepfenyura, asi vanoti maresinesi aya akapiwa kumakambani mashanu ayo ari pasi peZimbabwe Newspapers Private Limited iyo iri pasi pehurumende. Nekune rimwe rutivi, vamuchena vanotiwo kune nepfenyuro dzematunhu makumi maviri nesere dzakamirira kupiwa maresinesi. Vanoti hapana kana imwe chete yati yapiwa resinesi kwemakore gumi nemana apfuura kubva pakapedzwa humbimbidoga weZBC muna 2001. Zvichitevera kuvandudzwa kwemutemo weBroadcasting Services Act, gwaro reAmnesty International iro rinonzi Beyond Tokenism, the need to license community radio stations in Zimbabwe raparurwa kumberi kwezuva ra 17 Chikumi 2015, apo Zimbabwe iri kutarisirwa kunge yava neumhizha mukutepfenyura zvinoenderana nezviga zveInternational Telecommunications Union.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mutungamiri weBurundi vaPierre Nkurunziza vasaina mutemo unombomisa kuitwa kwesarudzo kusvika musi wa 5 Chikumi. Izvi zvinotevera urongwa hwakamboitwa nevamwe hwekuda kubvuta masimba zviri pamutemo pamwe nekuratidzira munyika iyi kwevanhu vasiri kufarira hurumende yavo. Mutungamiri wekomisheni inoona nezvesarudzo muBurundi vaClava Ndaigarige vanoti icho kwadi kuti sarudzo idzi dzambomiswa kusvika mwedzi unouya. Murawo mutsva uyo unononotsa sarudzo dzeparamende nemazuva gumi. Hapana mashoko kubva kukomisheni yesarudzo kana sarudzo yemutungamiri wenyika iyo iri kutarisirwa kuitwa musi wa 26 Chikumi ichanonotswawo.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama varatidza zvakare rutsigiro rwehurumende yavo kumutungamiri wehurumende yemuIraq uye danho rekuronga urongwa hwekutora guta reRamadi. Mauto emuIraq nechikwata cheShiite vakaungana kunze kweguta iri. Mubatanidzwa uyu wakabudirira mukutora guta reTikrit, asi mutauriri wePentagon Colonel Stephen Warren vanoti kutora guta reRamadi kuchanetsa sezvo mauto emuIraq akatiza muguta iri achisiya zvombo zvaaishandisa zvakabva kuAmerica. zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kumusha pamwe nemhirizhonga inowanzoitika munguva dzesarudzo zvinoita kuti zvitadze kuita mabasa ebudiriro anosimudzira matunhu ekwazvinobva. Vamwe ndo vanoti chinhu chinosiririsa kuona vana veZimbabwe vachirwisana panguva dzesarudzo asi dzimwe nyika dzichiita sarudzo murunyararo.
Chimwe chizvarwa ichi ndi muzvare Gladys Hlatshwayo avanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvare Hlatshwayo vanoti zvakakosha zvikuru kuti bato riri kutonga reZANU-PF rionewo zvinoitika mune dzimwe nyika dzakaita seAmerica neUnited Kingdom idzo dzinokwanisa kuita sarudzo vanhu vachiyanana pasina kukavadzana. Vanotivo kuratidza kuti bato reZANU-PF rinoda zvemhirizhonga zvave kuonekwa nekurwisana kwave kuita nhengo dzebato iri kuhurungwe West.
Kunyange hazvo nhengo yeZANU-PF kudunhu reUnited Kingdom vaNicky Mangwana vachitsinhira mashoko ekushoropodza mhirizhonga vanoti kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapato ose nhengo dzeMDCT dziri kurwisanawo pachadzo. Asi vamangwana vanoti avaone izvi zvichitadzisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuenda kumusha kana kupinda mune zvematengerwo enyika sezvakaitwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF muHarare East musarudzo dzeby-election vaTerence Mukupe avaimbogara muno muAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Hlatshwayo ava vari muMaryland muno muAmerica pamwe navamangwana ava vari kuLondon. Ngatitangei nekunzwa kubva kuna vamangwana.
Hapana chikuru chinonyanyochinja kumwana weZimbabwe ari kunze kwenyika. Ndinotarisira kuti chatingati chikuru pakukwanisa kufamba zvine kafambiro kakanaka iHarare East. Munova mune munhu anga ari mugari wediaspora agamuchirwa mupolitiki dzekumusha. Izvozvo zvinhu zvinongasvitinetsei. Tinoziva kuti kunana Eric Knight vana Ezra vakaenda hasina kunyanyofamba vabuda mudiaspora. Saka yatinoti breakthrough yamadiasporans iyoyoyo inonida kune avo vanotarisira kuita zvepolitiki. Saka ndo chinhu chikuru chiri kuitika kunze kwaizvozvo. Tiri kuhwina akaisa musangano weZANU-PF tekuhwina kwatinongoita mazuva ese. Saka hapana nyaya yakawanda tongowedzera masiti.
Muzvare Hlatshwayo, zvamungataurawo pamusoro pemaby-elections pamwe neshoko rataurwa navamangwana iri kuti aiwa zvinofadza kuti mwana weZimbabwe anga ari kunze kwenyika kudiaspora akwanisa kutambirwa kunge achikwikwidza musarudzo dziri kuitwa dzemaby-elections. Takatarisa vamukupe kuHarare East uku.
Ini zvangu ndingangoti nyaya yave kuti shaisa hope inyaya yemhirizhonga. Nyaya yemhirizhonga inyaya yatinetsa seZimbabwe kwenguva yatirebei. Nguva dzese dzatinoenda kusarudzo tinoona isu kuti vanhu vanorwisana. Iko zvino tiri kuona kuti kurwisana hakusisingori chete kurwisana pakati pemapoka akasiyana siyana, asi taakuona kuti even mukati memapoka yatingati pachirungu intraparty violence ndo yatiri kuona iri kuitika. Tikatarisa kuhurungwe tiri kunzwa nyaya dzinotyisa. Ndodzoka ini pane nyaya yemamataura yekuti zvinoafekta sei vanhu vari mudiaspora. Chakaita kuti vanhu vabude muZimbabwe chinoita kuti vanhu vave kunyika dzese dzakakomberedza uyezve nekuno kuchamhembe. Tinoona kuti nyaya iripo nyaya yekuti upfumi hauna kumira zvakanaka uyezve idzo nyaya dzekuti hakuna runyararo. Saka kana tichiramba tichiita zvinhu zvakaita seizvozvo zvemhirizhonga zvinoita kuti vana veZimbabwe vari kunze vasade kudzoka kumusha kuti vaite contribute kuti nyika yavo iendere mberi. And ndinoona sokuti hurumende dai yagadzirisa nyaya yemhirizhonga iyi inyaya iri kutikanganisa zvakanyanya.
Vamangwana,
ndinobvumirana nehanzvadzo nyaya yekuti mhirizhonga haina kumira zvakanaka. Vanhu ngavapiwe nguva yekusarudza munhu wavanoda, asi handisi kunzwa kuti pane munhu ari kumanikidzwa kuvhota nokuti mavhota achaitika pa10 June. Saka hapana munhu ari kuvhota iye zvino izvi. Saka kuti munhu anga manikidzwa kuvhota mavhota asati aitika hazvo ndisingamiri zvakadaro. Hongu vataura kuti mune kupokana pokana mukati mamapolitical parties mamabato. Takanzwa zvakaitika Bruwayo kuvanhu vanomira navatsvangirai nevanomira namamakupe. Izvozvo kana pangonzi violence hapana kumira zvakanaka, hatibvumirani nazvo. Asi nyaya yekuti vanhu vamanikidzwe kuvhotera munhu avasingadi kuvhotera iyoyo tagara tinaitsoropodza. Sarudzo inoreva kuti munhu anofanira kusarudza zvaanoda. Vanhu vanofanira kutaurirana. Munhu anouya kutaura navanhu oti inini ndo zvandinokwanisa kuitira izvi. Vanhu voita buy into the idea voona kuti uyu munhu uyu anenge ari akatifanira. Hakuna munhu anofanira kumanikidzwa kuvhota. Nyikawo haifaniri kudistabilizwa. Asi tinozvizivawo kuti kune vanoti kana kakangoitika kamoto kadiki diki vanobva vati kwaita murazvo mukuru.
Muzvare Sachiwai, magara muno muAmerica kwenguva yakati kuti tiri kuona vanhu vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vanga vachizopinda musarudzo dzichaitwa. Izvii zvamungati zvinofanira zvichidzidzwa nevana veZimbabwe panyaya yesarudzo, nekuti tiri kuona hatisati tanzwa nyaya dzemirizhonga dzamuri kutaura idzodzo kune vari kukambe namuno.
Dai tadzidzawo kune dzimwe nyika dzakaita sekuno nekuUK kuti nyaya dzekupokana pamafungiro takatarisa nyaya dzematongerwo enyika haisiyo nyaya ingaita kuti vanhu varovane.
Vamangwana, zvii zvingaitwa nemwana weZimbabwe ari kunze kwenyika afunga kudzokera kunopinda munyaya dzezvematongerwo enyika kuti anga achitambirwa?
Munhu wese anonida kuti vatarisire kuti munhu uyu tinomuziva, munhu wedu. Saka kana uchida kumira, ita politics kwauri ikoko, kana kuti ita community leadership kwauri ikoko. Kana ukazoti haunomirira vanhu kuZimbabwe, unenge une track record.
Muzvare Sachiwai, mashoko ekupedzisira panyaya yevari mudiaspora vafunga kupindawo mune zvematongerwo enyika kumusha.
Aiwa, ini ndinongoti zvangu zvakanaka chaizvo kuti tinobatsira nyika yedu kuti iendere mberi, asi zvakanakawo kuti hurumende ikwanise kugadzirisa idzo nyaya dzemhirizhonga idzi nenyaya dzinoitika pasarudzo. Zviri kufanira kugadziriswa nehurumende kuitira kuti vana veZimbabwe vari kuda kuuya kunobata pamwe chete nevamwe vari kuZimbabwe vanowanawo environment yakamira zvakanaka.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Muzvare Gladys Sachiwayo vari parunare muWashington DC muno muAmerica. Manzwa zvakare kubva kunenge yeZanu PF vaNick Mangwana vari parunare kuLondon.
Mudzimai wamuzvina bhizimisi Bill Gates, amai Melinda Gates, vanoti vacharamba vachishanda nemadzimai nevanasikana pasi rose, zvikuru kubva kuAfrica, mukusimudzira dzidzo, kurima nenyaya dzeutano. Amai Gates vataura pamusangano wezuva rimwe chete waitwa nhasi muguta reWashington DC wakarongwa neCenter for Strategic and International Studies. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe change chiri pamusangano uyu ndiva Golden Makusha vesangano reZimbabwe Diaspora Network North America. Makusha vanoti vafadzwa nemafambiro aita musangano wanhasi sezvo wavayeuchidza kukosha kwemadzimai nevanasikana munyaya dzepundutso. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvatadzidza pamusangano wanga varipo nhasi muWashington zvinhu zvekuti zvataurwa namai Melinda Gates kuti basa ravari kushanda kunyika dziri kubudirira. Chavanonyanya kuona ndechekuti kana vakasenza nevanhukadzi vaya vanotungamirira mhuri kana kuti madzimai vachisenza navo vanorima nekudidii, vachikaona kuti mari dzinowanikwa dzikachengetwa nemadzimai, madzimai anokwanisa kushandisa mari idzi mune zvinhu zvinokonzera budiriro, kwete mufamiri dzavo chete asi kutoti mune nyika. Nekuti vanotanga kufunga kuendesa vana kuchikoro, vanotanga kufunga zvekuti vana vaona here zvekuti varapwa zvinodzivirira zvirwere nekuona kuti vana vadya here.
Zvii zvamuchapakurirawo vamwe vanga vasiri pamusangano uyu?
Zvatichapakurira kune vamwe vanga vasiri pamusangano ndezvekuti tinoda kuona kuti tingakwanisa sei kuti tiunze madzimai iye atinoti gender equality kuti vakwanise kunge vachipinda muzvidzivo zvokubata vachinzwawo zviri kutaurwa kuitira kuti vakwanise kuti nobatsira kuitira kuti kana vaona pfungwa dzakadai totziendesawo manje kunyika dzatiri kuda kuita development. Vakaona zvichitungamirirwa nevanhukadzi zvinogona kuencouragewo kuti vamwe vakadzi vauyewo vati izvi zvinhu zvinobatsira izvi, nekuti tiri kuona zvadaro kadzi vakaenda kumberi varume vachiva kumashure zvinhu zvinobudirira zvinofamba sekutaura vacho.
Iro sangano raamai Melinda Gates riri pari zvino kushanda neZimbabwe umo muvari kuvaka dzimba kudzi varasekwa nedzimwe nzvimbo, zvakakosha sei kuti tione masangano akadai achishanda nenyika?
Hatingi zvakakosha zvikuru kuti muone masangano akadai achishanda nenyika nekuti zvinoratidza kuti ushamwari hwekuda kukonzera budiriro pakati pevanhu nemasangano huripo. Saka kana zvakadaro izvo zvinoratidza kuti vanenge vachiunzawo dzimwe njere dzinenge dzisiko kune nyika dziri kubudirira nezvimwe zvavanenge vachiwana, nekuti bato ravo rakakura vanoshanda munyika dziri pamati mana enyika vanounza pfungwa dzakasiyana-siyana kubva kwesoku dzinozokwanisa kubatanidzwa zvichiita kuti pabude chinhu chinobudirira. Nekuti kana mukaona pfungwa dzakasiyana-siyana dzinobva kunzvimbo dzakaitwa pamwe chete chinhu chamunoburira ipapo chinobuda chiri chinhu.
Vanga vari vaGolden Makusha vesangano reZimbabwe Diaspora Network North America vanga vachitaura vari parunare muno muWashington DC naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvirongwa zvekuchenesa maguta sezvaitwa nevagari vekutafara mabvuku nhasi.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo, vatsigiri vemutambo wecricket vari kupa pfungwa dzakasiyana-siyana pamusoro pekushanya kwechikwata chezimbabwe kupakistan, kunyange bazi resports and recreation commission rakanga rayambira zimbabwe cricket kuti imbomisa rwendo urwu richiti iri kutyira kuti kungangoita mhirizhonga kunyika iyi sezvakaitika pakashanya chikwata chesri lanka muna 2009. Bazi rinoona nezvekudyidzana kwezimbabwe nedzimwe nyika rinonziwo rakanga rayambira zimbabwe cricket kuti chikwata ichi chisaenda kunotamba mitambo iri kutanga nemusi wechishanu. Muna 2009 chikwata chesri lanka chakapfurwa nemagandanga kwakakuvara uye pakafa mapurisa manomwe. Kubvira ipapo hapana nyika inotamba mitambo yetest cricket yakashanyira Pakistan kusvikira rwendo rwezimbabwe, zvisinei kuti ICC yakarambawo kutumira vanhu vayo vanoona nezvekufambiswa kwemitambo yecricket ichityira mhirizhonga. Kunyange hazvo vamwe vatsigiri vecricket vachiti zimbabwe yakaita zvakanaka, vamwe vanosanganisira muongorori wemitambo vaezra Chisas Banda vaudza mutungamiri Nkomo westudio 7 kuti zimbabwe cricket yakakanganisa.
Zvinorwadza kuti chikwata chinomirira nyika chonzi choenda kunyika yakafana nePakistan chichiziva kuti kune maincidents, kune materoristi kuri kurwisana kunogona kufa vanhu. Saka zvinototarisa kuti iri nyika isina basa nevanhu vayo. Toziziva kuti vanhu veZimbabwe Cricket Union pamwe vakapiwa zvemari, vari kufunga mari havasi kufunga upenyu hwevanhu. Saka security, kukatarisa security haona basa nayo. Ivo vane basa nekuti vakapiwa mari nechikwata chekupakistan. That's why vechiti vanhu ngavachi ngavaende kupakistan. Asi isisu taifunga kuti maybe hurumende chai chaiyo, hurumende yezimbabwe yaifanira kupindira ipapo youdza vezimbabwe cricket union kuti vanhu ngavasaende kupakistan. Takakosha ndezvekuti iri government inofanira kutarisa kuti vanhu vavo vakamira sei. Takazviona kunana zonofobia vaiudza vanhu kuti musaende kusouth africa. Taizviona kwese kwese kukaitika zvehondo mhirizhonga vaitaurira vanhu kuti vasaende ikoko. Asi pari zvino vabvumidzwa kuti vaende kupakistan seiko.
Tichitarisawo kuti Pakistan inyika inonyatsotamba zvinonwisa mvura pamitambo yecricket apa, muri kuona zimbabwe ichitambawo sei?
Aiwa, unofanira kutarisa kuti yes, Pakistan inotamba pasi chikwata chepakistan chadzikira pamitambo yecricket nenyaya yemhirizhonga rekumusha kwavo. Usakangana kuti Pakistan inyika inozivikanwa nezvematch fixing, mabookies. Pari zvino toziva kuti vanotokushandisa Zimbabwe kuita mari. Saka igame yagara yatengeswa kudhara nenyaya dzemabhuki. Unoziva kuti vatambi vepakistan vamakapinda majeri nenyaya yematch fixing.
VaEzra Chisas Wanda vanongurura nyaya dzemitambo vanga vachitaura vari parunare muLondon namutungamiri Nkomo westudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzamunenge matinyorera pamwe nematext messages enyu amatumira paWhatsApp nepafacebook. Vateereri, munokwanisa kuti munge muchida Facebook page yedu, munoenda pakanzi VOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Udzai yamanisha Mwari kuti dzitifarire paFacebook.
Tinodawo zvakare kutora mukana uno kutenda vateereri veStudio 7 vose vari kukurudzira hamanisha Mwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinoti rambai muchivakurudzira kuti musha wedu ukure.
Regai tiende kumatsamba. Munyori wekutanga anoti ndinonzi Mukoma Colin Tarugarira. Mukoma Colin vanotivo nyika yedu yakanaka asi inofadza vanotsvaga Jehovha, kunyangwe vakadzingwa mabasa zviri kuitwa nembada avabatikani nazvo. Vanongoziva pana tenzi, ndikwazirewo vose vanondiziva vanondida ndatenda.
Mumwe munyori anoti hai jonga, I am Malvin Chapungu from Mutare. Say happy birthday to my lovely daughter Makanaka, utendeye today. Aiwa tinotenda mukoma Malvin tichitiwo makorokoto kuna makanaka. Tinoimba kuti makanaka ava nezuva rakanaka nhasi chose.
Mumwana tuo, thank you so much. Basa mudenga ngarirowe. Ndimukoma Sydney Mutserwa vanyora pa Facebook page beda.
Mumwe anoti makadi zita vigai ko iyo hurumende yedu inomboitawo here ma audits kuma parastatals ayo ko iyo vari kutungamirira ikoko maoko avo akachena here titarisirewo zviri kuitika ndatenda munyori ati tisataure zita rake asi tinoimba kuti akateerera pari zvino.
Mumwe anotiwo ndinobonga chikwata cheStudio 7 ndikwazisirewo hama dzangu dzekwa muyekeni muZimbabwe yose nekuMozambique na Philip Mtisi kuSouth Africa ndini penyai muyekeni kuMozambique.
Mumwe anonzi mukoma Phineas Munake anyorawo achiti kuno kuBotswana kupinda nyika dzose pasi rose even usina passport wakangofanana nemutswana kana waba kurepa nedzimwe mhosva unoiswa mujeri.
Mwanoti jongana blessing aiwa basa munokwatura varume rambai makadaro mundimhoresere mudiwa wangu Vai mwana junior nevanondiziva vose ndini Patrick SS muJohannesburg South Africa.
Sainet Ganduri anoti makadi jonga na blessing varume basa munorova chose muri kumberi samangwana chaiye pamberi nenhau dzechokwadi dzamara tasvika.
Mumwe anotiwo vagoni vebasa veStudio 7 vanoonekwa nemaitiro basa renyu rinogutsa nzeve dzangu. Ndimhoreserei baba Ganga kwamutare nemhuri yavo pamwe nevana vangu Owen na Ryan. Chekai chikoro vanangu, ndini Thomas Ganga, ndiri Pandazo Pretoria, Pandazo
South Africa. Tolani Nyaupembe anoti murisei blessing na jonga basa munogona ndimhoresereiwo mhuri yose yekwanyaupembe maticha nemaapa epa St Monica's High kunyanga kusanganisira Osivo, Prince Precious, Mona, Tanaka, Chomusora na Moven. Iri sei Zimbabwe vakomana, ini ndiri pa Cape Town.
Aiwa, nguva yedu ndiyo inenge yaita shanje. Tinoda kutenda mose netsamba dzamanyora tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira pa Facebook page yedu VOA Shona ndo Facebook page yedu mobva matifarira tinotenda.
Kwaisana hama neshamwari pano pa Studio 7 email yedu studio7@voanews.com ma text message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare
001-202-465-0318. Takasangana kuhope achifambira nechekumakore ndakamhanya sendadzi huya utore kwaive kuvavarira mamburi semunhu asina zvekutaura ndakasvika ndichipaisa kukamina ndokumbira dai manditumbura akakota mhase woda kundibhakura ndakadawo kumubata nechekumusana zvandakabvandazvandozveka zvandakabata ndotiwo pamwe ndokutaura kwemunhu ada zvairi ngirozi yandakabata ndaona kupenya kwejesu ndodavira ndisina kudanwa akandigonza achidatiende.
Aiwa, nako kambo katokita patasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Hurumende inoomba komiti ichaona kuti Zimbabwe yabhadhara zvikwereto zvayo zvinosvika mabhiriyoni 10 emadhora.
Sangano reAmnesty International roshushikana nekusapiwa kwemaresinesi enhepfenyuro dzematunhu makore 14. Dare rati vanhu vose vanokwanisa kuti vange vachipinda mudariro vachikwikwidzana neZBC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anoti murare zvakanaka. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aChris Gande naJonga.